DRC.
Chitima cheru sununguko.
Ngaiende, ngaiende.
Vashitaura pakuparura kwavaita gwarura vachashandisa mukutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rino kana kuti manifesto yebato ravo kudotito mudunhu remashonaland central nhasi. Amai mujuru vati mubatanidzwa wavari kutungamira wepeople's rainbow coalition uchasimbaradza nyaya yebudiriro munzvimbo dzose munyika.
Uye isu seprc mubhuku riya rafambiswa apa tiri kutaura kuti budiriro ngaiitwe paward level. Atidi budiriro inonzi ichaitwa Harare. Isu vekuno kwadotito Mandau and West constituency ndisu topota tichinzwa nyama ichinhuhwirira ichibva Harare. Vana vedu mufunge vanotofitwawo nematama zvamunoona. Madzimai edu musavaone vakadai. Vanhu vanoda kushanda zvinhu zvavo. Tiri kuda kuti chimiro chemunhu, chimiro chemunhukadzi, chimiro chemunhurume, chimiro chemwanakomana mwanasikana chidzorerwe pachinzvimbo.
Vatiwo vakazvipira kuita mushandira pamwe nemamwe mapato kuitira kuti mapato anopikisa akwanise kubvisa hurumende yezanupiefu musarudzo dzegore rino.
Tiri kugara nguva nenguva tichitaridza vamwe vedu kuti kubatana chete ndo chinhu chikuru, kushandidzana chete ndo chinhu chikuru. Saka inisa president wacho akapiwa basa iroro, ndiri kubatana nevamwe vangu pafoni nekupanana mazuva ekuti ngatitaurei tisati tapedza nguva kuitira kuti vanhu vedu vawane nguva yekubatana nekushandidzana. Tiende kunovhota tivhotera chinhu chimwa chete. Tione kubvisa mhungu mugumbezei. Yanetsa. Yanetsa. Zvino chindinzwirawo zvaitwa nevarume pano. Imana baba imi. Ndosake takaenda kuhondo vaisu vanasikana venyu. Nokuti takanga tati zvekuripiswa ngozi taneta. Hatichada zvekuripiswa ngozi. But asii yamakundibatisai. I like it. I am prepared to go. Ndino igadzirisa ngozi yacho nokuti kana yada mwanasikana ungagoita sei. Handiti ndichitsigirwa zvangu nemhomho ndinoziva kuti hai handisi kuenda zvachose. Ndiri kungonogadzirisa chete nokuti ruoko rwababa rwakaomarara. Vana baba vane moyo nokuti havana chibereko. Vana baba vanongoda zvemabhesi.
Amai mujuru. Vatiwo vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vave kuziva chokwadi chekuti vaEmerson Mnangagwa avo vave mutungamiriri wenyika ndivo vaironga zvekupidigura hurumende yavo kwete zvavakadzingirwa muZANUPF vachinzi vaironga kupandukira vaMugabe.
Ngavambozvibvunzawo veZANU anza regai tigodzinga mai mujuru. Vakazondisheedza vaMugabe vakandiudza mvanga makomwe dzakaita kuti navo wavo musoro wakanga watenderera wachifunga kuti ndini ndaida kuvabvisa pachigaro. Zvino hatina kuzoona here akavabvisa pachigaro. Aha, ndo zvandakavabvunza ndikati zvandakakuudzai mashoko angu ekupedzisira tichiparadzana musi wa 1 December 2014. Handiti ndakakuudzai baba kuti chaiyo mvanga makomwe tichaibata. I'm going to kneel and pray for that day. So I prayed. Saka zvokunzi mai mujuru vakadzoka kuZANU uko kune madzeketembwe uko kune madzabidi uko hakugarike uko. Isu vamwe tisina miromo yakapinza hatikwanisi kugumana nawo mapendekete. Takati zvatinoda isu ngazvinge zvina Mwari mukati. Zvatinoda isu ngazvinge zvine hunhu nerukudzo kuvanhu. Zvatinoda isu ngazvinge zviri zvokuendesera Zimbabwe mberi hona itadarikwa nyangwe neMalawi, nyangwe neZambia neMozambiki endi zvichirevei.
Zvichakadai, amai mujuru vati ruzhinji rweZimbabwe rwaona chitsvuku kuburikidza nehutongo hweZANUPF vachiti vakabva neko kumunga hakuna ipwa hapana chichakwaniswa kuitwa nezanu PF mukugadzirisa upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 kudotito, ndini Thomas chiri pasi.